Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti wandu wevanhu varasikirwa neupenyu hunogona kukwira kana kutosvika pavanhu mazana matatu chaiwo.
Certified deaths and confirmed. Huchiri pa98 asi pane zvatiri kunzwa zvatisati takonfema nhamba dzichakwira chaizvo idzo. Tisinganyanyospekulata zvakanyanya but pane chance yekutosvika kuma300.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga avo vanzi nehurumende vatungamire urongwa hwekubatsira vanhu kumanikaland vatenda nhasi kuti zvichada mari yakawanda kugadzirisa zvivakwa zvakaparadzwa nedutu mupengo iri. Mukuru wecivil protection unit vaNathan Nkomo vaudza Studio 7 kuti vari kuedza nepose pavanogona kuti vasvike kunzvimbo nhatu dzakanyanyobatwa nedambudziko kuti vabatsire vanhu nechikafu nemishonga.
Tine vagari vemumaruwa imomo vari kungotibetserawo vamwe vachitiperekedza. Kana pane vamwe vachiperekedza zvinhanho zvinogona kuita 40 kusvika patari iko zvino.
Nzvimbo nhatu idzi dzinoti Ngangu, Risutu uye Mutambara. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari sachigaro webhodhi reZimra vaKalisto Jokonya vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kumanikaland uye panoda rubatsiro rwakasimba kubva kune vekunze.
Nyaya dzedu dzeinfrastructure dzatokuvara zvikuru. Panotoda mari dzakawanda zvokutoti kana hurumende nhasi yaisa 50 million yokuti itopinda igadzirise ikoko. Chatora nguva yakati kuti kuti zvinhu zvifambe. Ende ndosaka muchidzwa mazuva mazhinji chiti isusu masanction akaipa muZimbabwe, masanction akaipa anoafekta vanhu vepasi achisiya vapadenga. Saka zvichatonetsa, zvinenge zvichitoda mari yakawanda kubva kunze.
Asi America inoti haina kutemera Zimbabwe zvirango asi kuti vakuru vehurumende vanotyora kodzero dzevanhu. Vaimbova gurukota rezvemari uye vari nhengo yeMDC vatendai biti vativo zvichada mari yakawanda kugadzirisa zvakaparadzwa nedutu mupengo iri.
Nyika haina disaster management. Zvikoro zvakadai zvakavharwa, vanhu vakanzi ibvai kwamuri ikoko, particularly kumalowlying lands. So tine hurumende inongoresponda kumadisaster isingape priority kune vanhu. Sezvandataura muparliament nhasi, zvinonyadzisa kuti CPU, Civil Protection Unit, yakangopiwa 3 million chete mubhajeti ra2019. Yeti tiri kuziva kuora kwakaita mabridge iwayo neinfrastructure. Zvichada mari inosvika iyo, at least $500 million. We will be able kuisa kugadzirisa mabridge, zvikoro nedzimba zvakadona.
Asi vabiti vanoti hurumende inenge iri kuremerwa nemutoro uyu zvekuti inotoda rubatsiro kubva kunze kwenyika.
Akutoda kutsvaga rubatsiro nekuti taudzwa isu nhasi navaJulai Moyo kuti hurumende yaisa mari inoita 50 million. 50 million mabhondi aya.
Nyaya iyi yabva yaitawo mwana atsva dumbu, amai vatsva musana, sezvo nyika yeMozambique inoshandiswa neZimbabwe mukupinza zvinhu kubva kudunhu reBaira rinosvikira Ngarava yakaparadzwawo nedutu mupengo iri. Asi gurukota rezvemhando dzemoto vagumbo vanoti havo mafuta ekufambisa dzemotokari haasi kuzoita mashoma nekuti anoshandisa pombi kubva kuMozambique uye pombi iyi haina kukanganiswa zvakanyanya nedutu mupengo iri.
Mafuta edu isu atinotora semuZimbabwe anopinda munyika yeZimbabwe haana kuva nechakanetsa chakakanganiswa nedutu iri. Kuvanofungidzira kuti vangakwanisa kutanga kupompa havo kubvana kumusi wechina, hapana chinenge chakashata maererano nouwandu hwamafuta atinawo isu munyika.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakatiwo chibage chiri mumatura chinofanira kuti chipiwe vanhu vakawirwa nedambudziko redutu mupengo iri. Iri rave dambudziko zvakare kunyika sezvo United Nations yakagara yatozivisa kare kuti vanhu vanodarika ma5 million muZimbabwe vanoda rubatsiro nenyaya yenzara yapfunya chisero munyika. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.